murapi muchengeti muchikinuri wangu domuda Jesu Jesu mutungami wakanaka murapi muchengeti muchikinuri wangu. Mepo inovuvuta mukati mekurarama usaitendera ikuisire pasi usaitendera ukuti kuparadze ringava dutu rekushushikana ringava dutu rekudzimbikana Daisa Jesu ndiye anoshikona mutungami riwako Jesu waida ukundika ndeiwe asino kuda kwa Jesu nasi uri ipano chingawa chiko chakubata chingawa chiko hanchati yangu chakushusha chakushusha daita Jesu daita Jesu mutunga miriwa
Jesus,
mutungamiri back.